Ma James Cox hamu makwikwi emwaka uno mushure mekubuditswa mumukombe uyu mushure mekubuda munhandare mwaka wapera asina kufadzwa nemabatirwo epembe mumutambo wavo neyadha asi izvi hazvisi kubvisa manyukunyuku mumukombe uyu sezvo zvikwata zvese zvirimo zviine tarisiro yekukunda pamwe nekubudirira kumirira nyika mucaf confederation cup asi zvikwata zvinotariswa sezvikuru hazvisi kusangana mumitambo yekutanga sezvo zvakapatsanurwa kwatariswa mamiriro aive akaita zvikwata muurongwa hwecastle premier soccer league panguva yakaitwa mubatanidzwa yezvikwata asi vatevi vedynamos vari kutarisira shanduko kubva muchikwata chavo icho chiri kutatarika zvakaipa makwikwi epsl vaine chivimbo chekuti vangawanewo chekupemberera nekutora mukombe wechibuku cup uyu asi dynamos haina nzira yakapfava sezvo iri kusangana nechikwata chinoidherera chebloyer chiefs icho chiri kutambawo zvinodakadza makwikwi epsl murayiridzi wedynamos lois mutasa ari kutarisira kuti vatsigiri vechikwata chake vatauya kunhandare kuzovabatsira muhondo itsva yavakatarisana nayo mutasa anoti chinangwa chavo ndechekufadza vatsigiri vavo
vatsigiri vedynamos tinokumbira kuti vangosapota patitarisiro ndiyo yekuti ipo patinotambawo setimu yedu inoda kutamba ichihwina tinodayira kuti ndo zvatinenge tichigadzirira kuti tive tinokwanisawo kuzoita kuti tivafadze
vavatidzani vedynamos vecaps united vane nzira yakaoma zvekare sezvo vari kusangana nezpc kariba iyo iri kuvaka moto pasi pemurayiridzi wayo mutsva godfrey tamirepi zpc kariba iri kupinda munational sports stadium iine mongo mushure mekurova highlanders 2-0 asi mutevedzeri wemurayiridzi wemagreen machines fungai kwashi anoti vari kutora mukombe mukuru uyu
somacaptains saka already we are meant to be captains and we are captains so we have to relive those moments again to go to mji malevos ainozikana kuti timu inosinza mukombe
caps united pamwe nedynamos dziri kutarisira kupedza nhamo yadzo nekutora mukombe uyu asi fc platinum nengezi platinum stars dzine maroto ekutora zese mukombe wepsl newechibuku cup asi fc platinum iyo yakatora mukombe uyu muna 2014 inofanira kungwarira chapungu iyo inowanzobuda nemufaro mumandava stadium ngezi platinum stars iri pamusha neherentals mimwe mitambo makundano aya yakamira seizvi black rhinos vs mitras shabani mine vs triangle harare city yatamba nhasi masikati ndokurova blower city 1-0 kuti ipinde makota finary harare city ndiyo ine mukombe uyu chikwata chinotora mukombe uyu chinowana mari inoita iyo zviuru makumi manomwe nezvishanu zvemadhora ndakamirira studio 7 muharare ndini michael kariati